Kubvira Zimbabwe yatanga kutamba nedzimwe nyika muna 1980, hurumende haina kumbobvira yaita hanya nevezvemitambo kunyange hazvo ichitarisira kubudirira kuvatambi vemuno. Nguva nenguva, zvikwata zviri kugara zvakadzingwa makundano nedzimwe nyika nemhaka yekushayikwa kwemari yekufambisa kana yekukwikwidza. Mutungamiri weZimbabwe Kickboxing Association Matoni Kamangira vanoti izvi zviri kukanganisa budiriro yemitambo.
Kuita maproblem ekuti hatisi kuwana mari yakakwana kuti tikwanise kuitawo maprograms anobuda kunze kwenyika tichienda kuma World Cup nekuma international games, ndozviri kunyanya kutinetsa.
Kuipa kwenyaya dzemari uku kwawedzerwa nemamiriro akaita zveupfumi munyika, sezvo makambani asisiri kukwanisa kubatsira nemhaka yekuvharwa kana yekusafamba zvakanaka kwezvinhu. Makambani mashoma achiri kubatsira zvemitambo ave kuderedza mari yavari kupa sezvakaitwa neDelta Beverages, iyo yakaderedza mari yavanopa sangano reSports and Recreation Commission yemibairo yevatambi kubva pamadhora zviuru makumi mashanu kusvika pazviuru makumi maviri. Muongorori wezvemitambo vaMoses Gunduza vanoti vemakambani havachakwanisa kusimudzira mitambo nemhaka yekunetsa kuri kuita zvinhu.
Companies akawanda ari kuvhara, makambanizi akawanda haasi kunyatso kushanda semashandiro anofanira kunge achiita kuburikidza nemamiriro akaita zvinhu munyika.
VaGunduza vanoti zvave kutoda kuti hurumende ipindire munyaya dzemari kuitira kuti mitambo isafe zvachose munyika.
Nokudaro zvinoda kuti pange paine kupindira zvikuru sei kwehurumende.
Vanotungamira sangano idzva reAero Modeling Federation of Zimbabwe vaPierson Machona vanoti ivo hurumende chete ndiyo inokwanisa kupedza dambudziko ratatarisana naro munyaya dzemitambo munyika panyaya dzemari.
Hurumende totarisira kuti itipewo mari kuti masporting associations aitewo maprograms avo senge matraining programs.
Chikwata chemaurias chiri pamusorosoro munzira yekuenda kuma-2017 Africa Cup of Nations, umo makaenzana mapoints neSwaziland. Asi nhengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaLazarus Banda vanoti rwendo rwavo rungangomirira panzira kana pasina mari.
Pari kudiwa mari yakasimba kwete yekutamba. Pasina mari hapana chinofamba. Mari ngaibve kuhurumende.
Muzvari Viola Musariri, avo vaitungamira chikwata cheZimbabwe chemaSpecial Olympics kumaWorld Games kuLos Angeles kuAmerica, vanoti nezvakaitika gore rapera vari kutarisirawo ruyamuro rwakasimba gore rino.
Huyai tibatsirane, vana ava vane zvipo zvavainazvo. Tinongofanirwa kuva pamukana kuti tione kuti chavanokwanisa kuita chaicho ndechipi, toshanda naizvozvo.
Asi gurukota rezvemitambo vaMakosi Mhlongwani vakavimbisa kuti gore rino richange rakasanduka zvikuru munyaya dzekutsigira mitambo kwehurumende. Zimbabwe yakatarisana nemitambo yakawanda gore rino iyo vaHlongwane vanoti inofanira kutsigirwa. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti hurumende yacho ine mari here yekubatsira mitambo iyo ichishaya mari yekutambirisa vashandi vayo avo vakaenda kuKisimisi vasina mari yemuhoro pamwe nebonasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.